This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 26 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoita hurukuro nemumiriri weAmerica muZimbabwe. Varairidzi vanoti vatadza kuwana mari dzavo dzose kumabhanga nepamusana pekushomeka kwemari mumabhanga emunyika. Dare repamusoro rinosendeka parutivi mutongo waro panyaya yekumbomiswa basa kwameya weHarare vaBernard Manyenyeni. Zimbabwe International Trade Fair inotanga nhasi muulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vaita musangano nemumwiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas kumuzinda webato ravo weHarvest House muHarare. Ambassador Thomas vaudza Studio 7 kuti vari kusangana nevatungamiri vemapato ose zvematongerwo enyika uye vakatosangana nevakuru vezanoPF, mutungamiri weMDC weWalshman Ncube, mutungamiri wePeople's Democratic Party vaTendai Biti nevamwe. Ambassador Thomas vati izvi vari kuzviita kuti vakwanise kuumba ukama pakati peAmerica neZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutauriri waTsvangirai vaLokutambori Nyoka vatenda kuti musangano uyu waitwa vachitiwo vaTsvangirai vane chido chekusangana nevamiriri vedzimwe nyika sezvo vari mutungamiri webato guru munyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vatsvangirai vasangana naAmbassador Thomas. So kuzva kwamunoita kuti nyika ino yangova global village, tinoengage kana tinotaura nevanomirira nyika dzese muZimbabwe munomu. Saka vatsvangirai vatorawo mukana iwoyo kuti vataurewo maonero avo nemaonero emusangano maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika. Tinokuva pati yeresponsibility yavo semukuru webato kuti vaite diplomatic engagement nevese vanomirira nyika dzakasiyana-siyana muZimbabwe.
Musangano uyu waitirwa kupi uye ndana nevamwe vapindawo musangano?
Musangano uyu waitirwa pamuzinda weMDC Harvest House. Vatsvangirai vanga vaina Secretary General munyori mukuru webato vaDouglas Ngonzora nevanoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mubato vateresa makoni naDirector weInternational Relations vaMakuvise. Sezvaunoziva Blessing kuti kunhaurirano kukurukurirana nekutyidzana nedzimwe nyika zvizvi zvatinokoshesa isu seMDC. Saka vatsvangirai vasangana naAmbassador Thomas sechimwe chedonzvo redu veMDC kupota tichitaurana nevamiriri vedzimwe nyika tichaoneso maonero edu nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Pane vamwe vamiriri vedzimwe nyika vamuri kutarisirawo here kuti munge muchisangana navo mazuva anotera?
Kutasangana nevamiriri vedzimwe nyika zvinhu zvatinogara tichiita nguva nenguva. Last time vatsvangirai vakasangana navamama Susan Makoti vanomirira Australia muZimbabwe zvokuti hatingataure madiplomatic engagements anoitwa naPresident Tsvangirai kutaurana nekutyidzana nedzimwe nyika zvinhu zvatinokoshesa. Saka pano nepapo nguva nenguva vanosangana nevamiriri vedzimwe nyika sezvavaita nhasi vachisangana naAmbassador Harry Thomas.
Mutauriri wavatsvangirai vaLokutambori Nyoka vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutongi wedare repamusoro Justice Mary Dube nhasi vambosendeka parutivi kupa mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare nameya weHarare vaBernard Manyenyani vachipikisa kumbomiswa kwavabasa negurukota rezvematunhu vasevhia Kasuku here. Vamanyenyeni vanga vachimirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaDeft Office navaZimbabwe Chimbwa. Musi wa20 kubvumbi vakasuku here vakamisa vamanyenyeni basa vachiti vainge vachikora mutemo pakupa kwavo basa rekuva munyori weguta kuna vaJames Mushore. Vakasuku here vanoti kusarudzwa kwavamushore kwaisava pamutemo weUrban Councils Act uyo uri kunzi nemagweta avamanyenyeni unotyora bumbiro remutemo wenyika. Kunetsana uku kwapa kuti kanzuri yeHarare ive nevanyori vaviri panguva imwe chete vamushore naamai Josephine Ncube vakasarudzwa navakasuku here kuti vambofanira kubata matomu. Amai Ncube ndiwo munyori wekanzuru kana kuti chamber secretary. Mudare nhasi vachimbwa vati kubvisa meya pasi pebumbiro remitemo idzva kwave kuitwa nedare kana kuti netribunal. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata munyore mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora ava vanga vari mudare iri nhasi.
Yafamba zvakanaka zvikuru asi mutongi wedare reHigh Court Justice Dube vasi vakambotendeka mutongo wavo parutivi vononyora matongo avaita nyaya iyi. Asi tinovimba kuti ichabudirira kuMDCT.
Saka munofunga kuti mutongo uyu uchazopihwa rini?
Tichitarisa maexamples anomboitika. Ndinyaya yacho makuriro anga akaita nemibhongo yakachipfunga najaji ndiri kufungidzira kuti mumashure mechebo rimwe chete mutongo uyoyo unenge wabuda. Asi chakanyanya kukosha ndechokuti isu seMDC tiri kuramba kuti hurumende itiisire town clerk wayo webato webato. Tinoda town clerk anoita zvine zvevanhu akadzidzira kwanisa iroro kwete munhu anopinda paka nesloga. Uyezve tiri kuti havakwanisi kudzinga meya wedu. Nokuti havadzisivo vakamuisa ipapo.
Asi ka hamuzoone nyaya iyi ichiramba ichiita zienda nakuenda here tichitarisa zvakaitika kugweru kuti vakasukuera anogona kuendawo kudare repamusoro resupreme court voti ivo havatambire mutongo unenge wapiwa kuri kuti mabudire.
Aiwa izvozvo tazvigadzirisa uyezve zvekugweru tikuzvigadzirisa zvichadzika manje manje. Kasukuere semunhu ari kudzidzirawo lo ndofunga ari muchesiye here iko kuinvesti uko. Asati akunyatsozviva kuti zvinofamba sei. Saka nyaya iripo ndiro kuti tinokwanisa kuendawo kudare kusupreme court ikoko tonoti nyaya ngaidzoke nekuuye nekukurumisa. Saka iyi tabva tazvigadzirisa zvakare kuti panotongwa mutongo uyu ukapinda uriinsevha yavamanyiwatebzoka kubasa pakare.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dambudziko rekushomeka kwemari kumabhanga rinonzi nhasi ratadzisa varayiridzi kuwana miuro yavo yemwedzi uno yose. Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakawafira Joe vanoti varayiridzi vakawanda vaenda kumahofisi avo vachinyunyuta kuti vari kukundikana kutora mari dzavanoda kumabhanga vachiti mabhanga mazhinji anga achingopa mari inoita madzora makumi mashanu chete pamunhu. Mumwe anoshandawo kune rimwe bhanga asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwi kutaura nevatori venhau audzawo Studio 7 kuti mabhanga haasi kukwanisa kuwana mari yaanoda kubva kubhanga guru renyika. Izvo zvave kuita kuti mabhanga amirire kuwana mari kubva kune vanenge vachida kuchengetera mari dzavo kumabhanga aya. Mukutanga kwemwedzi uno gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vakaudza paramende kuti mabhanga emunyika akapinza mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora kubva kutanga kwegore rino kusvika mwedzi uno asi mari iyi ichiri kutadza kugutsamisika. Vamangudya vakati bhanga ravo riri kutora matanho akawanda anosanganisirawo kukurudzira veruzhinji kuti vashandise makadhi ekumabhanga pakutenga nekubhadhara zvinhu. Vamangudya vakatendawo kuti vanhu vakawanda havachada kuchengetera mari dzavo kumabhanga nekuda kwemitero yakakwira yekumabhanga pamwe nekuderera kwemari dzinoberekwako. Vazhou vanoti hurumende yakazivisawo varayiridzi kuti vachawana mari dzavo dzemabhonasi musi wa30 mwedzi uno vachitiwo kukundikana kwevarayiridzi kuwana mari idzi kuchaitawo kuti vasaenda kuzvikoro panovhurwa zvikoro svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuru yataita navazhou.
Zuva harina kumira zvakanaka.
varairidzi vakawanda vanenge vatravhela several kilometers kubva kumaruwa vachipindawo madhorobha kuti vatore mari dzavo. Asi mabhangawo madzingeta mari akawanda haana mari, anga achipa mari dzinobva $50 kusvika $200. Saka imari shoma zvekuti murairidzi unenge ane zvinhu zvakawanda. Vana vanoda kuti vaendewo kuzvikoro, ivo vanodawo kuti vatorewo mari yekuti vabatsirikewo nemhuri dzavo. Saka zvinhu zvashungurudza varairidzi zvikuru kwazvo, vazhinji vavo vachienda kumahofisi zveduwo vachiti tibvunzewo vana bank manager kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndatomboenda kumabank matatu ndichibvunzawo, vana bank manager vanotiwo havasi kuwana mari kubva kuRBZ. Saka vanotowanawo shoma inobva kuvanhu vanenge vadhipozita, ndeyovoona kuti vosheya sei kuvanhu vakawanda. Saka zvino zvashungurudza varairidzi vakawandawo havasinawo tarisiro, nokuti vafunga kuti za2008 zviya zvadzoka zvokuzoshaya mari.
Saka dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga iri muri kuribata sei?
Nesu tinotonetsekawo, even isu seorganization. Remember, tine 14 offices dziri right round the country. Tinopeyawo mautility bills, tinopeya mabridgement kumamembers edu anenge ashayikirwa nehama. Tine malegal cost, tatiwawo $200 seorganization. Saka kungotemawo tese tichivaudzawo kuti tinoendesawo zvitemo zvedu, izvo taendesawo kumabhanga tanyora dzitsamba tichizamawo kuti vanotungamirawo mabhanga vekuRBZ vaonewo kuti semaorganization navarairidzi tawanawo dzimari dzedu, asi hatisati tawana mhinduro yekuti zvichabudirira kana kuti zvichatadza.
Tichitarisa remangwana, munoroonawo rakamira sei vazvo?
Remangwana harina chiedza kana vatungamiriri venyika vachirega zvinhu zvakadai zvichiitika. Mafungiro edu ndeokuti vanhu ngavaone kuti dambudziko taripedza, vatungamiriri vaone kuti zvinoenda nezveupfumizi zvagadzirisa. Nokuti kana mabhanga atanga kushayisa varairidzi navamwe vanhu mari, zvinoreva kuti awana chimari chake achaisa papepilo. Saka inini ndinoona sekuti vakuru venyika Robert Mugabe navamwe nemaopposition ngavambogara pasi vataure vanotaura nechokwadi kuti nyika ingafamba ichienda mberi sei.
Varairidzi vanga vachitarisirawo zvakare kuwana mari yavo yebhonasi mwedzi uno, yauya here pavatambira nhasi apa?
Bhonasi haina kuuya. Vehurumende vanoti bhonasi inouya musi wa30, asi tichitaura kudai varairidzi vakawanda nemhaka yokushaya mari vakutotsutsuma kuti iyo bhonasi ichauyawo here musi wa30. Saka naizvozvo vanonga vachitisiyirawo mameseji navamwe vari kutouya vachitaura kuti kana bhonasi isina kuuya iyi zvikoro ngazvingovhura zvakavhara hasha, nokuti haingazouyi. Kana zvikoro zvikavhurwa haingazouyi. Naivo vanodawo kuti vana vavo vange vanokwanisa kuenda kuzvikorowo vane dzimari dzavanenge vawanawo. Saka vakamirira bhonasi for a long time. Tinongofungidzirawo kuti hurumende ichaitawo zvinhu zvakanaka kuremekedza varairidzi, sezvo yakapa vamwe vese masoja, mapurisa navamwe avo mabhonasi avo. Tinongofungidzirawo kuti vachaita the most honorable thing kuti wavo musi wa30 wacho paunosvika varairidzi vawane bhonasi dzavo vasati vavhura zvikoro.
Mukuru wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti havachaoni kukosha kwegungano remabhizimusi rinoitwa pagore roga roga reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF, iro ratanga muguta reulawayo nhasi. Mutoro wedu wenhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vataura neStudio 7 vati gungano reZITF raiva pamukana wekuti vaende nemhuri dzavo kunoona zvakasiyana-siyana, asi vati mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi ave kuita kuti vasaona kukosha kwechiitiko ichi. Mumwe weavo vataura neStudio 7 ndemumwe mugari uyo angozvidoma nezita rekuti amaita onga. Amaita onga vati ZITF iri kuuya panguva iyo vari kutotemwa nemusoro kuti vabatanidze mari yekubhadharira vana vavo chikoro, sezvo zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya.
kare kwedu yaive yakakosha chaizvo pakalenda redu kune isu vanhu nevana vadiki asi yakanyanya kukoshera ikonomi yedu iye zvino nemamirira aita ikonomi kuti tingati vanhu vakawanda vanokwanisa kuinda kutrade fair handione zvichidaro ende iye zvino zvanyanya kuoma nekuti yatarisana nekuvhurwa kwezvikoro tiri kumhanya mhanya kugadzirira nyaya dzemafizi kutengera vana mayunifomu
Mumwe womugari zvare Clara Moyo vati vanosenda nevana vavo kutrade fair asi vati pari zvino zvinhu zvakavaomera vakatsinirawo kuti vari mushishire kutsvaga mari yechikoro yevana vavo
ndinosienda nevana asi this time handisi kuenda kutrade fair nevana nokuti zvinhu zvakatooma tiri kutoti better titoshandira mari yeschool fees pano kuenda kutrade fair
Vatai panei mtadza, vaimboshandira imwe yaive kambani hombe, yaigadzira mbatya mulawayo asi yakazovhara. Vamtadza vati, vaive mumwe wevashandi vekambani iyi, vaigara vachienda kutrade fair, kunoratidza zvinhu zvaigadzirwa nekambani iyi. Vamtadza vanoti, ivo semunhu ave kuedza kutangawo kuzvishandira pachavo vega, vanoona gungano rezitf rakakosha, sezvo richivapa mukana wekuwana mazano ebhizimisi kune vamwe.
Panapa ndauyawo semunhu aruda kutangawo bhizinesi rake saka ndiruda kuona kuti ndingawanawo here idea yekuti nditange bhizinesi rangu uyewo kuti ndione kuti ndingawanawo here maclients anozondiita kutiwo bhizinesi rangu ribudirire saka tirikungosanganawo nevamwewo vakasiyana-siyana tichishare maideas nekuita networking yekuona kuti tinosumukawo seiwo muzimbabwe
Mumashoko avo kuvatapi venhau nhasi mubulawayo sachigaro wezitf vavekitemba ngomo vati kunyange hazvo mamiriro ezveupfumi munyika asina kumira zvakanaka vari kufadzwa nezviratidzwa zviri pagungano rezitf regore rino vachiti zviratidzwa izvi ndezvemhando yepamusoro kupfuura mamwe makore mashoma apfuura Gungano rezitf richavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu uye mutungamiri wenyika yetogo vaforina sibe ndivo vachange vari munyarikano pachiitiko ichi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
makateerera kune pfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Zviuru nezviuru zvavana chiremba vemuBritain zviri kuramwa mabasa zvichevera gakava remihoro. Kuratidzira kwavana chiremba vemuzvipatara zvehurumende uku ndekwekutanga uye kuchaitwa kwemaawa makumi mana nemasere. Vechidiki muzano PF vanoti makurukota ehurumende akawanda ari kutadza kuita zvirongwa zvinobatsira vechidiki munyika. Vechidiki ava vanotiwo havasi kuzeyamura nhengo dzeparamende dzinenge dzisina kuvapa ruyamuro muurongwa hwavo hwekuda kuratidzira mwedzi unouya. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muchinhoi nemugovera mutevedzeri wasachigaro wevechidiki vakudzai chipanga vanoti nhengo dzezanu PF dzeparamende dzinofanirwa kuyamura vechidiki mukuratidzira kwavari kuronga mwedzi unouya mukutsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe semutungamiri wenyika pamwe nebato rezanu PF. Vachipanga vanoti nhengo dzeparamende dzisingavayamure nerutsigiro rwemari kana zvimwewo vacharega kuvatsigira musarudzo dzichaitwa mugore ra2018. Vechidiki vanoti nhengo dzeparamende dzezanu PF dzinovimba nevechidiki kuti dzivakokere rutsigiro munguva yesarudzo. Vachipanga vanoti makurukota ehurumende vari kutadza basa sezvo vari kutadza kuyamura vechidiki nezvinhu zvakaita seminda marezinesi ekuchera zviwanikwa pamwe nenzvimbo dzekuvaka dzimba.
Chandinoda kuti maministers aya aite ndechekuti maministers aya amboti taurirwo kuti zvii zvavari kuita zvekusimudzira mayouth mumaministries mawo.
Veshidiki ava isika zana, vaka wira na kuti vanofanirwa kuwana minda, sezo vaka wanda vavo vasina kuwana minda, apopai goverwa ivu kuvatema, muchirongwa chakatanga muna 2000. Vachipanga vanoti pamusoro peminda, vanoda nzvimbo dzekuvaka dzimba, kana kuti mastens mumadhorobha sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa, sezo wechidiki wese wezanu PF achifanirwa kubuda mumba make achienda kunovhota.
Muyuzi wezanu PF hafaniri kundovhotera vamugabe achibuda muimba yekurocha. Muyuzi wezanu PF ngabude mumba make achisiya kiyato rake kuda kuenda kundovhotera vamugabe.
Vechidiki avakashoropodza mumwe wavo mochidiki eSilumumba uyo akafumura gurukota rezvechidiki nekupa upfumi kuvanhu vatema vaPatrick Zwavo vachiti kufumura bato. Mukokeri wemisangano mubazi revechidiki vainosende Hamandishe vanoti vanumumba vave kupinda nemwenje mudziva nekusaremekedza vakuru mumusangano. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravalumumba panyaya iyi. Gurukota rezvematunhu mudunhu reMashonaland and West vafabha chidarikire vaiva pamusangano vakaratidza kutya kukuru nemashoko evechidiki vakati vachataura nemakanzura ose mudunhu kuti vape vechidiki nzvimbo dzekuvakira dzimba.
Hapana chikonzero chokuti munge muchiita dambudziko kushaya land yekuita dzimba, voramba muchingorocha. Ini ndiripo kuofisi kwangu hakuna problem.
Sachigaro vechidiki mudunhu reMashonaland and West vatawanda rupiya, vanoti mapurisa hafanirwe kushungurudza vechidiki vanenge vachida kuwana raramo nekuchera goridhe zvisiri pamutemo. Varupiya vanoti vechidiki vachatora zvine chisimba migodhi yose isiri kushandiswa nevakuru vemusangano wezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Kutambira nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro namuzvare Stalin. Wesangano re National Association Youth Organizations. Wakadi hako, Stalin?
Tiripo zvangu makadiwo.
Ah, tiripo. Tinoda kuziva chii chiri kuitika pavikino.
Pasvondo rino, vechidiki vemuno muZimbabwe vari kuungana vachiita nhaurirano nokuda kwekushandiswa kwe yatinoti digital media kana kuti zvivhitivhiti murunyararo kwemunguva dzesarudzo.
Ndianani vachauya?
Izvi zviri kuitwa kukadoma Ranch Motel. Kuchauya vanhu vanobva kumapoka akasiyana-siyana, kubva muhurumende, mabato asiri ehurumende akazvimirira oga. Kunewo vamwe vachauya vakamirira of Youth, Ministry of SMEs, Small and Medium Enterprises. Kuri kuuyawo vanhu vanobva vakazvimirira vemabato akazvimirira ega senango, nevamwewo vanobva kune mapato akazvimirira ega akaita sana ZimRights nemachechi vana Catholic Commission for Justice. Kouyawo vamwe vachabva kunze kwenyika vachiuya kuti vabatane titaurirane kuti tingaita sei runyararo mukati menyika yedu isu sevechidiki, uye panoitwa sarudzo tingaita sei kuti tikwanise kuva nerunyararo sevechidiki.
Vari kubva kunze kwenyika kupi?
Tine vari kubva kuZambia, toitawo vari kubva kuRwanda, toitawo vari kubva kuEgypt, toitawo vari kubva kuUganda, toitawo vari kubva kuKenya nevari kubva kuSomalia. Ava vese vari kuuya nechinango chekungoti vachidzidzisewo kuti vakashandisawo sei digital media kana kuti utepfenyuro hwamazuva ano kuti vabatsirikane pavakaita sarudzo dzavo kuti vasaite mhirishonga. Chikuru ndechekuti vanhu vechidiki ngavawanewo mukana wekuti vabate muzvinhu zvakaita sesarudzo kana zvebudiriro yenyika, uye vachengetedzewo rugare mukati menyika. Saka digital media tiri kuda kungoti vechidiki vadzidziswe kuti vanokwanisa kuishandisa mune zvakanaka zvinova zvinozobatsirawo mubudiriro yenyika, uye zvinova zvinozodzivirirawo mhirishonga.
Tinotenda avo vanga vari muzvare Stalin, vanoshanda nesangano reNational Association Youth Organization kana kuti nayo. Aiwa vateriri, nguva ndoyo yaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ndini Chioneso Jani.
munhau dzedu dzemitambo. Sangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA ramanikidza mukuru wesangano iri vaJonathan Mashingaidze kuenda pamudyandigere. Ukuwo vaimbove mukuru weZIFA Muzvara Henrietta Rushwaya vabvisiswa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutengesa mitambo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe Football Association ZIFA inoti yasiyana zvachose nemukuru wekumahofisi kwavo vaJonathan Mashingaidze avo vaitwa pamudyandigere nguva yavo isati yakwana. Mugwaro ravo ranhasi ZIFA inoti yabvumirana sebhodhi kuti vaMashingaidze vaendeswe pamudyandigere mushure mekushandira ZIFA kwemakore anodarika gumi. Pari zvino ZIFA yadoma vaJoseph Mamutse kuti vafanobata basa ranga richiitwa navaMashingaidze panguva iyo inenge ichitsvaga mumwe munhu wekutora basa iri. Bhodhi reZIFA ragara richinetsana navaMashingaidze asi nguva dzose vaitsigirwa nevaimbove mutungamiri wesangano iri vakabhedhuve. Asi kupinda kwakaita vaPhilip Chiyangwa panhongonya yesangano iri kwakasiya vaMashingaidze vasisina anovamiririra. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMashingaidze kuti vapiwa pakadii kuti vaende pamudyandigere. Mune imwewo nyaya, vaimbove mukuru weZIFA Muzvare Henrietta Rushwaya vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuedza kutengesa mitambo yemaWarriors makwikwi ayo e2017 Africa Cup of Nations. Muzvare Rushwaya vabviswa zana remadhora semari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe vachibva kumba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection tiri kutarisa kunyunyuta kwevabereki pamusoro peurongwa hwehurumende hwekubata nechisimba vana vechikoro vese kuti vange vachitora mhiko mazuva ese vachivimbisa kuremekedza mureza weZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana, muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Kuna Amara Brown Mukoko kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7. Vateereri yeukai kuti chirongwa cheThe Connection chiriko nhasi zuva remusi wechipiri, saka sanganai naNtungamiri Nkomo naTatenda Gumbo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoita hurukuro nemumiriri weAmerica muZimbabwe. Varairidzi vanonetseka kuwana mari dzavo dzose kumabhanga nepamusana pekushomeka kwemari mumabhanga emunyika. Dare repamusoro rinosendeka parutivi mutongo waro panyaya yekumbomiswa basa kwameya weHarare vaBernard Manyanyene. Zimbabwe International Trade Fair inotanga muBulawayo nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande namavhlasi Mhlanganya uye.